ukozi no tirimu mashungo utanga maksene wana jikuba mashungo mwede ntaka nenga kuzaka disi batikundo ona njimbo zase zaka seksua ne cyclone saka tikuda kundu tizu onere tiri grupu le parlament tikufamba kundu ona njimbo izozo kutizaka afekto zaka di nukuti sofa tikutora zanyangisa nezi shimani mani nechipinge asi kune nzvimbo dziri muzaka dziri muzvirebzi dziri gutu dziri dikita dzakafikswa saka as I said kuti kubva makuseni vana tichaenda kuzaka tabva kuzaka topfuurira tosvika mudichita tondoona nzvimbo dzemudichita tabva imomo toenda kwagutu tondoona nzvimbo dzakafikswa mabuti imomo tingitinge tapedza zvara mangwani racho then china makuseni seni tomukira kuenda kushirebzi tondoona zvakare nzvimbo dzakaafekitwa dzechiredzi tapedza ipapo todzokera hedu kwaragasi tenge taane ruzivo ende kuona kumira kaita nzvimbo dzake dziko dzakaso zvakadii separamendi tozogona kutaura kuti neexperiensi yataita sanana
saka chinangwa chenyu apa ndechekuti muzoita sei kana madzokera kudare reparamendi
isu separamendi tinoita oversight executive tinozviziva kuti as we speak now the executive is like Minister of Local Government and Housing. Nyangwe maministries akawanda vari kubatsirana kuweka on the impact ekaitika yecyclone. Saka isusu as a body ita oversight over the executive hatigoni kuita oversight on things that is not fit. Toda kuti tione kuti damage yakaitwa yakamira sei. So that tatava kupusha marespective ministries tinge tichivapusha tichiita oversight tichizo kuona kuti zvinhu zviri kufamba here. Vanhu vanhu vari kuwana chikafu here. Marodzi ari kuvakwa here. Dzimba dzakapwanywa dziri kuvakwa here. So that is this thing it means that you know that one before and after. So that you can also manage the time. Because zvichiita here within time. Kana kuti pane galaxy tikange karipo. So that's why we are here. So that you can see for ourselves before much development has been done.
Asika vamwe vari kuchema chema vakomiti kuti mari inopiwa kuCPU haisi kukwana zvachose. Nekudaro pakaitika matambudziko akadai zvinhu zvimwe chete zvinoramba zvichiitika vanhu vachirasikirwa neupenyu
yes vanhu vanofanira kuchema and isusu savamiriri vavo tinofanira kungevoso tichimeka sure zvinhu zvinoitwa zvakakwana kune adequate mari inoendesa kumaactivities iwavo people are taking care of vakakuvara vari kurapiwa and vakafa vari kupiwa different burials and all these things soa kuti zvinhu zvipike isusu ezimba parliament ndobasa redu iroro rokumirira vanhu vanhu vakasarudza nokumeka sure that tichiita oversight hurumende kuti make sure that they don't do zvinhu zviringe zviri between wiki.